A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Tuesday, April the 9th, 2019. Welcome to The Connection, our youth segment being hosted by me, Marvelous Mhlanga Nyahuye, today on behalf of Mike Hove.
And me too, Sithandekile Mhlanga.
And tonight on the Youth Connection, we are looking at the aftermath of Tropical Cyclone Idai, which has ravaged the country, especially in Chimanimani, Chipinge, Bikita, Gutu and Zaka areas.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages. You can join in the conversation now by going to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so. So you can join in the conversation.
As we speak, Star, the government says the death toll has risen to over 300 people having died from Cyclone Idai and also some bodies having been discovered in Mozambique with a lot more missing so far.
And aid agencies and individuals are continuing to fundraise and distribute relief packs to those affected by Cyclone Idai, especially in Chimanimani and some parts of Chipinge.
So today we'd like to hear what your views are on this issue. You can actually join in if you're on Facebook. You can write in your comments. You can give us your number and we'll be able to call you right back.
Yebo ke lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwezulu lesiphepho lona elahlasela isigaba seManicaland endaweni ikakhulu eChimanimani leChipinge yikho lapho okwaba lo monakala omkhulu kakhulu iningi labantu sebedlula amakhulu amathathu batshona njalo abanye balahleka laba balahlekileyo okwababikwa bathathwa ngamanzi ngakho imuli zabazikwazi ukuthi bakuphi laba bantu sibona njalo lokuthi lokhe kudingisiswa lapho kwadilika khona ukuthi mhlawumbe eminye imizimba yabe ngabe yagqitshelwa phansi khonapho ikho lokhe kugejwa sabona lalaphana kubuya izinja ezazivele South Africa ezilobuciko ukuthi zidinge laba bantu nethemba lokhe kusaqhubeka ngoba basokuthiwa seziwutholile umkhondo wezidumbu khona kuzagejwa kubonakale kusadingwa imitshina yakhona kodwa kathesi udaba olusegudwini kakhulu ngale udaba ngolokudla lempahla ezabiwayo kuke kwaba lempiko ethi hayi akwabiwa kuhle kwabiwa ngokukhethwana ngamabandla abanye besithi ibandla leZANU-PF yilo elithola okuningi kodwa abanye abakwazi ukwenzakalayo sabona njalo ukuthi kula enhlanganiso eziningi ezizimeleyo kanye lamazwe aphecheya la ngomakhelwane abancedisa eZimbabwe ngosizo olutshiyeneyo olwemali olwempahla lonke lolu luyancedisa ukuthi abantu beluphiwe njalo uhulumende kuyakhuluma ngokuthi abantu laba bengahlaliswa kwezinye indawo ukwenzela ukuthi besuke endaweni liyana embi kodwa abanye bathi hayi kodwa nxa sizasuka lapha siza kuya ngapi phela lapha besiphila ngokulima amabhanana lokunye lapha sizasuka khona kukhona yini esiza kwenza yikho ke lapha ke esixoxa ngakho njalo besizwile ukuthi ukudla kwabiwa njani lapha abanye besithi kukhethwana ngemhlobo kodwa lamhlanje sibe lenhlanhla ukukhuluma lomunye umuntu oseChimanimani umfundisi Angiston Sibanda yena ke ngoinhlanganiso yeChurch and Civic Society Joint Forum bahambile ke lapho bafika bahlolisisa yena uthi hayi akusiqinisa ukuthi abantu bayancitshwa ukudla ngoba yena kubonile ayisikho lokho sambuza nje okuningi kodwa soze sichasise okuningi ngoba lizazwela ezikhulumela
besibona ku social media abanye beposta bethi ukudla awudistributwa kuhle kwabantu bezana uPF banika ama members abo ukudla kuyatshontshwa lento ezinjalo sasesifisana ukuthi singayekela ukuthi sihambe yasizozibonela ukuze sibe kwathi kuliqiniso yokuphi ukuzaphambanisa labantu abafisa ukuthi bancedise kubuhlungu kakhulu esikubonileyo abantu basebuhlungwini abantu bahlukuluzekile so sabuya-ke sazokhangela sathola ukuthi akunanto enjalo sithole ukuthi abe-chairperson ama-civil protection unit o-district administrator basebenza kuhle kakhulu ngenhlanganiso ezinjengabo-UNICEF ezinjengabo-red cross besilabo-alethu macheso izolo beholisa abantu ukudla namhlanje sahamba-ke echimanimani sakuba lo mhlangano labo-district administrator sahlangana nenhlanganiso eziningi ezinjengabo-UNF UNWFP o-UNICEF lenhlanganiso eziningi-ningi nje lezilokhali bonke abantu bakhanya bebhizi bayancedisa kuyasetshenzwa kanti lamasotsha la akhona bayancedisa lamapholisa akula nto enjengana leyo ukuthi ukudla kuphiwa abephathi kuncutshwe abephathi
lezo zinhlanganiso ezinkulu
kule system ekhona efakiweyo wonke umuntu ofuna ukuzoncedisa ngapha echimanimani lechipinge uyahamba eManicaland province iprovince ibisirekhoda ekugcugcine ukwazakala ukuthi ngubani olethani so into yakhona i-organized ngaleyo ndlela kulama-sub committees ama-thematic inhlanganiso ezibetha ezidila for example lento zama-sanitary pad abomama zikhona kule cluster yegender ikhona i-sub committee yegender so inhlanganiso ezinjalo zisuka zingene kwicommittee ye-sub committee yegender abakhangela ngezinto zabomama noma kuyini okulethwayo okuncane ngali sizenza into zama-toilet ze-sanitation liyangena ku-wash sub-committee so ku-structured kanjalo okuyinto kwangkhona kasiyali njalo ukuthi asingakutholanga thina asibatholanga labo okuthiwa benza ku-partisan kodwa singeke satsho ukuthi akwenzakali kodwa thina esikutshoyo ukuthi kasikubonanga kuchwayisiso lwethu ekade silwenza ngomthetho okhona ibeke umuntu kumele aphiwe imvumo i-provincial coordination committee ye-civil protection unit ethiwa ngu-provincial administrator ungafika emtare ngale bayakuhambisa bayakufonela abechipinge kumbe abechimanimani ukuthi kulenhlanganiso enje eletha ukudla okunje baselifika ngaphe usungena kukomithe eqonde ephathelane loncedo lwakho othe ozelalo nxa uze ngendaba zezigqoko kumbe ze-shelter ungena kukomithe echewa i-UNICEF so kuqoxeke kanjalo.
That the marvelous was Reverend Angliston Sibanda. He is with the Church and Civic Society John Forum. They are there in Chimanimani. They've been touring the place since yesterday. And he's saying that they haven't seen any signs that food distribution is unfair. They're saying everything is fair. There's a system that has been put in place that is foolproof. And everyone who brings in aid, no one just distributes aid. You have to go through the coordination committee, which takes you to the DA. And if, depending whether it's food or say clothes, you go to the relevant committee that will distribute it. So you're saying they were impressed so far by what the distribution is like, although the situation is still dire. People, you know.
Very interesting comments coming from the ground there. Kune avo vari kupinda muchirongwa chedu nasi pano pachirongwa cheve chidiki che The Connection tiri kutarisa dambudziko riri kutarisana neavo vakasangana nedambudziko redutu mpengo retropical cyclone Idai kuManicaland uyezve nekumasvingo. Taona isu muimbi Alec Machesu akabatana nesangano reRed Cross vachishanya kuManicaland uko vawanikwa vachipa urubatsiro rwavo. Rikaiti mbunzwa kubva kuna Alec Machesu kuti ivo vaona sei zviri kusangana nevanhu vari ikoko kuManicaland.
Tarangu ndinonzi Alec Machesu, anoziva achingoti babashero. Ndatiishe kutanga ndakatoona Red Cross, Zimbabwe Red Cross Society, ndiri Humanitarian Ambassador ikoko kuti ndova ndiri kushandidzana navo kunyanya kuburikidza nemabasa atangoitawo kubhakare tichikobatsira navo nevanhu vavi yangu takataka taenda kwakondo diri chipinge kwatakuenda kuchisumbanje kwakondo kunova kwaka kutore kwa vanhu minda dzavo dzese dzakashayiwa nezimba kuti havasina kana zvekudya nemvura iyo nevamwe vakashayikawo ikoko vachiedzaura kuyambukawo rwizi tivanosiyawo vatakanosiya zvekudya pakondo nembatya vakasiyawo ikoko vanosiya upfu neshuga tikazobva ikoko tikazoenda kuchimanimani kunova ndoo vakaitika zvakaipitisa kunyanya zvimwe zvachona kana muchida kunzwa kune kurungunzwa asi inandiri paground inini ndakaona zvandisiri kunge ndichikanganwa handiracho kwandiche kuti ndigona kuchikanganwa meso nekuti vandakaona zvinotyisa uye zvinorema zvinorema zvinorwadza kurwadzisa kunyanya tinoona zvichirwadza isusu aitisiko zoti akatorerwa mhuri yake iye akasara kana ndi baba nemai vatorwa nevana vaenda munhu iyeye paari ndo vatakutyira kunyanya kuti chii chaitika paari ndi mai vatorerwa vana nababa vaenda mai ivavo pari zvino sochi zviri mupfungwa mavo zviri meso avo mumwoyo wavo munyama mavo vari kunyanya pfungei then ndo zvinhu zvakandityisa zvakutondiremera kuti vanhu ivavo tingatsvaka ipi nzira tigenoke titsvage zvinovatova zvinovarapa vanoti taura tii tichitaura asi mupfungwa dzavo kana achinge aazivi kuti muneighbor wako apa hapachina zvimba ese dzapo apa hapasina pane matombo matombo akakura kutoziva kuti pasi apa pane vakavharirwa aenda akabatikana akaendawo ikoko ikanoonawo rinochemawo nevamwe tiri pagiraundiyo nevetrose yakare tichipawo zvekudya uko nekuedzawo kunokansera vamwe
apo tiri kunzwa kubva kune muimbi Alec Macheso uyo ari kushanda pari zvino nesangano reRed Cross avo vakashanya kunzvimbo yeChimanimani nedzimwe nzvimbo kuManicaland vachibatsirawo vari munzvimbo idzi. Regai tinzwe zvakare zviri kuitika kuChimanimani kune imwe hotera avo vari kuchengeta vanhu vakawanikwa vachibatwa nedutu mpengo recyclone Idai.
The day after Saturday, that was the day after the cyclone Idai. Ndakakwira musoro upstairs to our first floor yeba hotel. Ndakatarisa pa road ndikaona pa main road pachifamba vanhu vakawanda, madzimai, vana, varume vakatakura zvinhu zvavo. Just trying to find higher ground kuti vaonewo pari safe pane shelter. So ndakati kune team yangu kuti boys vurai madhoedu, vanhu ngavapinde tibabidze moto kuti vanhu vaite warm vadzirwe. So ndikati no please let's look after people kuti vagoonawo nzvimbo yekudzirwa yekuomesa mbatya dzavo kuti vasabatwe neflu kana kuti pneumonia or something. So that is what happened on the day after cyclone Idai. Day one tanga tine about 500 people panapa pahotel because tine two marooms, tine one lounge. It's a bit of a big space name a conference room yatomboshandisa. Saka tangoti tikavhura maroom iwawo tikaisa madzimai newa ana in one side nevarume on the other side and then tikabatidza moto imomo and then we just allowed them to varare imomo and then tikavabikira and we just had to look after them. First 2 days about 500 people, day 1, day 2, day 3. My number akazotanga kudzika I think by day 4 5, vanhu vachidzokera kudzimba dzavo and so on and so forth. Yeah, but you know we've got about between 80 and 100 go ari kurara pano pa hotel. Tikuvachengeta tikuvabikira kunovabatsira in whatever way we can. Taka tine a lot of support from the local community. We're working closely ne rural district council yedu ne ma private players ndo vakatibatsira in terms of the first few days before the roads were clear and before the sky was clear before the helicopters started coming. So ndo vakatibatsira in terms of kuchengeta vanhu 500 yo. It's a big honor. I think it's a great privilege to be put in the same group se vakaita zvavakaita Rwanda. Obviously my situations acho angakasiyana.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mugari uyezve vanova ivo vane hotera kuChimanimani vakabatsira vamwe vakasangana nedutu mpengo recyclone Idai. Rikaiti mbonzwa zvakare kune vatsigiri vedu vepaWhatsApp vanga vari kunyora ivo tavhunza isu kuti vari kuona sei zviri kuitika munyaya iyi. Rikaitiende kwavari tinzwe kuti vati chii. Cyclone Idai, ya paradza
yedu Mani mani ino chema Jehova marita padara Nyangwe chipinge ino chema Jehova marita padara
Waka uya dutu rinamfura Ndoku paraza misha yedu Waka uya dutu rinamfura Ndoku paraza zikubo Ndoku uya dutu raichisa
Makadi iko vanhu veku studio. Nindini mbuya mberi ndiri muno mujoni muno musoweto. Ndakagumbuka kusvika pakupedzisira kuti ivo ndoo vabati vevanhu vatungamiriri voba zvinhu zvevanhu vanotambudzika chokwadi. Votora zvinhu zvevanhu vanotambudzika vachiba. Mwari haazvibvumiri zvakadaro. Dai Mwari vapindira pawanika vanogona kugova zvakanaka vasingabi. Mwari ngavapindire. Mwari ngaite tsitsi nevanhu vekuchimani mani. Nekuda kwokuti kana vanhu vachiba zvinhu zvapiwa varombo, iwe uri mupfumi, unoda kupfuma kusvika munzara here?
Magadi vashamaro Studio 7 starting on the three man ndinofara chose muka audio yangu pamepo ndiro wakunge ndichisununguka chaizvo nemanzwiro andinoita chinzi vamwe vakaba chikafu vakazobatwa vane zvikafu kune vamwe vanenge vari kusungwa zvinhu zvinofadza zvinoratidza kuti vanhu vane vachiita zvinonama zvinhu zvavo nemazvo mapurisa anengashanda nemazvo asi pane imwe nyaya inonditinetsei ndinokumbira kuvhunza kune hurumende yezanupiefu kana pana anondihwa anonzwa audio yangu ari muhurumende yezanupiefu muvhunzo wangu ndewekuti iri kuti kudii nekurohwa kuri kuti vatapi venhau nekuti hazvina kutanga nhasi ndiwo muvhunzo wangu wekutanga iwoyo nekuti kana vachigona kurova vatapi venhau mapurisa zvichinyararwa mapurisa akarova vatapi venhau vachitadza kusungwa kureva kuti vari kuita zvinhu nekutumwa kuti kana vachiita izvo vatapi venhau vachita panhu vafanira kurohwa saka kureva kuti tiita kufunga kuti zviri kubva ikoko kuhurumende ikoko ndoko vari kutumwa kuti ngavarohwe kana vachibudisa zvinhu zviri kuitika munyika saka zvinhu zvakashata zvinotisuruvadza zvakanyanya kana hurumende ichinyarara pasingatorwi matanho vanhu vasingasungwi ndo uori hwacho ndo corruption yacho yatiri kuramba iyoyo
zita ndi general ndiri kugara ndiri mupretoria haini ndoda kungoramba ndichitaura handigoni kunyarara mwoyo wangu uri kurwadza zvikuru nezviri kuitika mukati menyika yedu yezimbabwe vatingati magood samaritans vakadonata rubatsiro kuti mhuri dzakawira tsaona zvedutu mupengo dzibatsirike but what is on the ground sandizvo zviri kuitika ava vakapa vakangopa havana kupa kuti vanopa patipi hatina kwatinoenda hatina kwatinosvika rubatsiro gwauya kuzopa mhuri dzose dzakawirwa netsaona iyi zvisinei kuti ndewepati ipi
Aiwa, they were hearing from some of the people that actually, you know, recorded their voice star on WhatsApp. We had a lady, actually a gogo, a grandmother who was actually recording from, I think she said she was in Soweto, and she was really saying she was very upset that some of the aid is going missing according to what she had seen mm-hmm. on social media. But like what you said, the people on the ground are disputing some of those facts. So, you know, we really thank all those that did contribute. But I understand we have Alec Machiasu. We've been trying to get him all morning, but I understand we have him now. So we're going to go straight to him and then we'll greet some of the people that are live streaming with us. So kanamu doktora na muimbi Alec Machiasu babashero varipano pachirongwa iva ima uya mva mabinyora stare nyupana pamva mafonerwa kuita kuti mutaure na babashero. Hello babashero makadi.
Murisei unofara here.
Aiwa tinofara tafara kuti tazokubatsai nekuti tanga tiri kuedza pesa apa kuti ko babashero manamba ari kuita sei anga ari kuramba. Vazhinji vangada kuziya kuti imi tinoona muri kushanda ne Red Cross mabasa apa amuri kuita uyezve muri kwaitira kupi pari zvino takatarisana ne cyclone Idai.
Ndinotenda ipapo. Ndiri kushanda ne Red Cross vaka nditora kuti ndiri mwana Red Cross kuburikidza nemabasa atinge tichibatsiranawo nevaka veruzhinji munyika vanosangana zvavo nematambudziko akasiyana-siyana akawanda. Saka ivo vaitrekawo mari marekodzi angu zvandaiitawo ndisingatozivi ati vakazouya kwandiri tikaita meeting navo ndo pavakatinochotauya tauya tine urongwa hwakadai dai kuzvoziva kuti ive munge muri chi imatari nabasa dave Red Cross uku ndikavabvunzawo ndikati zvamaita chinhu zvandaitoshuvirawo muupenyu asi handisi kuti mazofunga sei kuti munge muri muchizotorane pakati pevaimbi takati wandei. Vakandipindura mbvunzo wavo vakati bodo chaita kuti tiuye kunoku ndeche kuti tatichitrekawo marekodzi ako uye tirikufarira kuti zvinge tichinge tichishandawo newe uku unge uri mwana weRed Cross tichishanda newe kuti ndive fesi uso weRed Cross Zimbabwe Red Cross Society. Ndakava tibhudzo iyi hadzamarara vazvingatsonzwisisa kuti ndakafara kuzve zvinhu zvandaida kunge ndichivi ndichishandidzana nevamwe sezvo indinozva kuti ndakabatsirwa kuti ndisvike pandiri ndakabatsirwa zvakanyasa ndirikungobatsirwa nazvino unowu kuti patinoridzawo mashows edu vanouya kumashows rikubatsira vavari kutopana kuti muri tsedu dziri kutoonawo kurarama kubva ipapo. Saka ndakanzwa kufara ndishanda navo uye nhasi unowu unoku Zimbabwe ndona ndakangozvionawo nemufananidzo zvakaitika zvecyclone Idai yakaitika yakatora hama dzedu hama neshamwari dzakawandisa chaizvo kuti vamwe hatisati tokwanisa kuvawana pavari kuti vakafushirwa nemavhuye nematombo akakurisa zvakanyanya kuti kuri kushandwa ikoko zvakaomarara kuti tigone kunge tiri tichibvisa hama dzedu imomo vakasiya vari neavo vakavambudzwa nemvura kuenda kudivi remosambiki ikoko kune vari kutongoigwa ikoko kuri kushandwa kuti vaone kuziva kuti vazive kuti munhu uyu ndiwe kuzimbabwe uyu ndiwe muno mumosambiki vangosangana saka vari mushishi tivadi tione kuchengetedza hama dzedu uye tichema navo pamwe chete vemosambiki nekuti zvakaitika izvozvo muno muzimbabwe zvakaitika zvakari kumosambiki wakare ndo zvimwe zvakaitika kumalawi saka tirikushandawo tiri pamwe chete tichemawo tiri pamwe chete inini kumabasa angu andinoitawo ndinenge ndichipema ndichipema ndichione kubatsira vasina zvavainazvo munguva inoyi apa panguva iyi yava dambudziko iyo yakadai rikurwadza zvaka rikurwadza harisi kunzwisika rikurwadza asi tinongoti mwari ndo vadai ine mabasa ndinotoendera mberi uye kutoshandawo zvakaomarara kuti tione vatawanawo tinge tichibatsirawo ikoko zvakare.
Pane vamwe vangadai vakateerera babashero vangati chii chavangaite kuti vabatsire pane zvamaona ikoko mataura kuti matobva ikoko kuchimanemane nhasi zvii zvanyatsobata mwoyo wenyu zvamungati imimi mungada kuonawo vamwe vakateerera vachida kubatsira nazvo.
Ndinoda kuteerera kuti uku kuchine zvakawanda zvinoda kunge zvichiitwa nguva ino yakuna chatanga kuitwa kunge achivhurwa migwagwa kuti vanhu tiwane kunosvika ikoko tichi nedzimotokari kuti kwaisa yaendeka kureva kuti nzira dza dzakafushirwa dzine matombo miti yose yanga yakavhara nzira kwai zvino zvitakunhu kwakuchifambika tichienda asi dambudziko riripo rinova randiri kupemhera shuwa ndevekuti tine nherera dzasara zvisina vano vatariri vaona pamwe pane mwana wane asara vabereki vake vakaenda veka kuti pane mudzimai nevana vo kanti akatosara vari wani baba nevana vakaenda kuri kurwadza ngozi yangu kuti chero kanga vakai chaitokukakanga vakai zvakona kanotibatsira kuti tione kunge tichivapiyawo hama dzedu dzasara dzisina misha nekunge tichiona kuti vasara ava tingavapodza nei mushonga upi injekisheni ipi yatingagona kuti tinge tichivabayira kuti mwoyo yavo iite seinokanganwa dambudziko riripo iri nekuti havana mufaro vamwe vachona vakutongeta se vakutovhara nepfungwa vana munhu akamira pane matombo pakavharwa itoti ndopanga pane imba yangu apa ndakachema zvakanyanya nezuro ndasvikako vana chiona mwana akatobata vakabatawo gusu busa dhidhi wangu yababa kuri kurwadza kuri kurwadza hangazi
Babashero batai makadaro pane muteerera ada kutaura nemi halo kola
makadi
ehe taurisa henyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi
nafelix
ehe taura henyu tinzwa
ndiri kutanga kutaura nauye magariro edu kumaruzevha magariro edu kumaruzevha haana kunaka gavhumendi haitomboongorori haina bhodhi inoongorora magariro avanhu kumamisha vanongoti sabhuku nomunhu wako havaongorori kuti munhu akagara pai kana sabhuku akangokupa parukova ndopawapuwa ndopaunongovaka ipapo kuti vaongorore kuti pawakagara ndipo pakanaka here kana kutii havanei nazvo saka nhau iri pamagariro edu kumamisha havana kana inonzi lendibhodhi inotarisa kuti o munhu akagara sei kana kuti unorarama sei avo vanonga vachitaura havo kuti hakuna anoyimwa vaitirwa matongo wenyika vanofanira kutaura kuti sezvo vachiti vanonamata vanofanira kutaura kuti ini pamaonero andaita nhasi handina kuona chakashata kwete kuti hakuna zvakadero vamwe vanoona kuti kune zvakadero
imimi muri kupi hanzvadzi
ini pari zvino ndiri kuBotswana
okay saka kumusha ndekupi
ini kumusha ndobva kuzaka
tina vamacheso vari pano handisi kuziva kuti pane zvamungada here kutaura navo tisati takudhiropa izvedu tinotenda nepfungwa dzenyu
ini ndodangu kutenda vamacheso nebasa guru ravanoita kuti vari kubetsera vanhu vakanzwa nedambudziko zvinorwadza saka ndinoti zvavaranzi vakadero vachikurudziravo nehurumende yedu kuti kana munhu ari mumusha masabhuku kwaanenge ari ngasangonzi nekuti sabhuku unoziva vanhu vake vanofanira kuti vaonevo gavhumendi uye sabhuku nevanhu vako vari papi vanotera vari papi vakavagadzika vangani kuti vaite land audit zvemutumbiriro mutemo
aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka vamacheso bata henyu makadaro timboenda kuna sister vari panapa sister we're just hearing there from our caller who's saying that there is a problem especially in the rural areas where there is no real land audit he says people just settle wherever they want and he feels that the government can do more to ensure that people are resettled where at least there is some kind of land audit to avoid what has just happened
yebo ke lapho abanye abalaleli bethu bachasisa ngendlela abahlezi ngayo omunye uthi bafuna ukuhlala nxa kuyukuthi bazabatshintsha bayihlala kwenye indawo kufanele kube layo indawo lapho umhlabathi wabo okuzakhanya ukuthi uqoqeke njani ukwenzela ukuthi bengahlupheki njengakuqala njalo lapha emoyeni sixoxa lo mculi olodumo umnumzana Alick Macheso yena laye ngomunye wabakade besaba ukudla khona ngale eChimanimani simbonile kubomabona kude nosichazisela ngomsebenzi awenzayo khona ngale la eChimani Mani ukuthi ancedise abehlelwe ingozi le esiphepho kuyilo udaba esixoxa ngalo kulomsakazi.
Rikaiti tzoke kwa muri wama cheso tumbo tzoka ifuti tinzwe saka panesha maona ya apa tinga tarisi rire uti mishanyo rarguyo
isho kwa li kuburiki zale za itika izi tari zeta tindi wale ime inyoro hondi eluga le uvoru ishiwe zera kubapa ne nama mbaha noro hondi ananganda unga neza nakati paitika chitiko ishi la zaita wakuti chitiko cha chaitika antroni shishi kutindike li chitiko chabudi li chitiko chashi ruwego wakaza nda kuchitora janda wona ishi nda kuchitora luchi shanda nazo luchiwe zira luchi tukira palichi shanga shiripo shanga shiripo nakare ishi kakuroti nda tu uga liza chi mashoko nda tu nao ne ariku tavarese la io ya che ho pensato con la dai isati era po io la tua bugiara di ciò tavarole gli c'è qui tale si ti usa sia cazoita i cazoiti che già si va proprio tema il tema le bu ci dino tantiza la sina va in azzo il tema io le dico ti pana nao dziso che ti dice si la vedena rulo sa ti utali za rulo kune mwana mai wako chete ti mwana mai wako shamari muna akatobere kwao angava upi tese ti wano wakadi akatobere kwa tiige tijisana shakaya wanakila rulo anikati angu njuku tijisana uti hii uchiche uti ukura mbawano tiji tiji wakuti shakanakila kwa tijibatirana uye ndara kuliko kana kia nukuzira na umoyo kuna chitambu kikula bata mungu wako hivyo usange uchiseka lukuti hivyo ziko angwana kukuna kuwa ule kwa uwe pamuho waka uwe mwari pachesu wa uwa avate ndi kutuwa nukuzike tijili tijita na wakada rufa lukuti tijita na wakada rufa lukuti uwe nura maba hamsoro benjika ino isho manana ya tijesu wala ama yo jengare baliya ye buge ta tuwa na mari uya azisina jaziva upenyu aga igoro zale kwenye izozo sichipana na jingiso nikuona kuti kati ite izulo zisizi zilo tsaudzi ya mopenyu tisange bata vana nzira dzisakarurama vana vari ku kwakanganisa vasati vasvika kunyanya vanasikana vari kukanganisika upenyu nguva yekuti ange ava mai isati yasvika mamwe emashoko aiva arimo imomo ne isusu ana baba nana mai kuti tinge tichiisana kugarisana kwakanaka kuti tisaparadzane zvinozoita kuti vana vedu vachinogara mumastrit umo tione kupedza dambudziko iroro kuti abereki tiambe ti pamwe chete tigone kuchengeta mhuri yedu vasava vari vana vanokura ine pfungwa dzekurora mari mumugwagwa mwana iyoyo ramangwana rake rakatodzima.
Aiwa batai makadaro regai timbo tora mtereri batai zvenyu makadaro star
yebo ke lapho ke sixoxa lo mculi umnumzana Alec Macheso njalo sizabuyela kuye kodwa kwakathesi sizwa kuthiwa silo mlaleli ecingweni siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga lami ukuyamukela ngalesi sikhathi.
Mbani engikhuluma la?
Ukhuluma lo Mukitanjamba osewange eZimbabwe.
Yebo ke kunjani khona ngapho ewange emalahle.
Ekuthe kuzame ukuthi izulu like lasinga sesendizana lesithi nxaye lakhe sathola i-cyclone Ida kodwa hayi amathe kulani.
Yebo ke awungasithi fahla owakhumbona.
Silokhu sikhangele nje umumo weZimbabwe lo ngesikhathi lesi lapho esikhathi selwa nje ukuthi kuzaba lomona ngayo kuzaba lezulu kodwa singanga lutho anje abantu ukuthi uhulumende wethu kazanga balele lokho kathi ukukhuluma ukuthi ngoba ama warning cyclone ayizayo le yanga kathi sokwenzakala izinto lezi bakengesilanda ba lakho sekungenele abantu abanika ukudla bekunye ama donations kulapho ubona khona ukuthi izanufiye lapho kule mali khona lokudla izanufiye siyasebenza lapho kungela khona usizo lwabantu ababoni.
Yebo ke kulungile kodwa labo siyake sixoxe labo lapha bathi akulantwe njalo abakaze bekuthathe bekuphambule lokhu kudla. Njalo lokho esithemba ukuthi siza khuluma lomunye osechimani mani obehambile khona ngalo mfundisi wathi yena uzibonele ngawakhe ukuthi ngempela ukudla lokhu kwabiwa kuhle akakho oqila omunye kumbe onika olunye uhlangothi. Ngakho ke lo sizayimukela leyo mbiko kodwa sithatha ngokuthi mhlawumbe liqiniso mhlawumbe isiqiniso.
Kungaba njalo ngoba kwezinye indawo kuyayenzakala, kwezinye indawo akwenzakali. Kodwa anti abona ukuthi abantu nxa abantu abaphansi bona abayibo abazathumela umbiko bethi lapha thina asitholi kudla ngendlela eqondileyo. You know, lathi siyazisho ukubona nje ukuthi imizokumbe ngamanga.
Yebo ke ayisibongile kakhulu umbono wakho. That listener there from Mwange in Matabele North, he's saying he's worried about the diversion of food, of aid. And I was just telling him that yes, maybe, maybe not.
Anyway, let's read some of the comments that are actually coming in on our live feed on VOH. We have Boaz Jayaguru. Kuti tinokwazisa babashero semunhu anoteverwa nechaunga chevanhu. Albert Kushaya arikuti dai maramba makadaro vamacheso kudzidzisawo vechidiki kubatsira vawirwa nedambudziko. Fortune Guguza Chipanda arikuti I'm watching you from Richards Bay, South Africa. Albert Kushaya is watching you from Madeni, KwaZulu-Natal, kuno ku South Africa. Munyaradzi Chirubvu arikuti I'm watching you from Cape Town. We love you guys. Boaz Jayaguru arikuti ngavanyore chimbo pane zvavaona ndozvandambovabvunza. Vakati hivo, aiwa chimbo chiri munzira. Onias Ndoro arikuti please call me ndovaisa namba dzake. Boaz Jayaguru arikuti vanhu vanorambira masabhuku and havasisina vanoteerera. Onias Ndoro ada kupinda muchirongwa Weston Muodzi anzi tinotenda zvikuru vamacheso basa guru ramuri kuita dai Mwari vakubatsirai kuti pasave nevanhu vanozoba zvinenge zvauya ikoko. Vamapenda varikuti macheso utori bo teacher tenge music yako ma street takutotenga direct from the studios. Vamacheso muripo herabo.
Yeah, zanzi yangu.
Ehe, pane varikukubiga ipanapa, varikuti hanzi pane zvimbo here zvamuchange muri kunyora munenge mambotsanangura zvenyu kuti aiwa mune zvimwe zvamuri kutonyora mushure mezviri kuitika izvi kucyclone Idai. Asi vamwe vari kubvunza iye zvinezvi ndofunga vari kubvunza nyaya iyo yepiracy kuti iri kuuraya sei music industry yenyu tomboenda henyu kwamurimi.
Chokwadi hazanzi music taitorera kare yaitorerwa kusebasa risina unhu sebasa risina zvarinounza mupundutso muupenyu hwedu asi ndiri kutenda ndiri kutenda hangu ne mashoko avo mashoko akanaka ari kundipa dzidziso inini zvakare kuti ndinge ndichiita zvinhu ndichiziva kuti zvinhu izvi handisi kuzviitira inini zvinhu zvandiri kuitira nyika tinge ichitorawo tatu ikapo zvidzidzo aka ndinoda kuti nditende ava vanga vachiitsadze nhavi dzavo asi todzokwanzi kunhau dzepirates iyi iye zvinozvi ukatarisa maartist takutodzisa urombo vamwe vedu takadai to nekuda kuti tararama nekutengesa kaburi tsawo dziyoisa tairarama kubva ipapo kubva mukutengwa kuwadzasi izvinozvi hakusina zvakaita saizvozvo zvakuwanikwa kuti miziki yakuwanikwa iri mastrit vanhu vangoti akangotenga CD akutongobhena kutobhena akutongopinda street akutongonotengesa then haagwaakumbosvii kana kutobi inini wachona artist ndichitosvika ipapo anotonditengesera ini anonditengesera basa rangu ka zvisina chariri kuudza kwandiri ilidas piracy yatikwadza kuti dai mwari vachigona kupindira ipapo ne vanoita mitemo kuti vange vachidii vachiona kuti nhumbu dzakafanana naidzodzo dzinge dzichidii dzichibatwa dzopuhwawo murango wakuti mutongo zvavari kuita izvozvo kuti vana vedu chaivo havachapindi nezvazvo zvemizimbo zvavo vangozviona sezvinhu zvisina chazvinoudza kuti akutouraya indastiri yachona nende vakawanda vana vane zvipo vanove kunge ndichidzidzisana navo ndichivadzidzisa ndichivaonesa apa ndiri mushishe kuti vake art center musha uchitungisa tinoone kunge ndichidii ndichidzidzisa vana vane zvipo nekufamba kwandinoita nebasa munzvimbo dzakasiyana-siyanawo uye nemachinoita chiita youtube zangu munzvimbo dzakasiyana-siyana ndinosanganidzana nevana vakadaro ndinoza kuti mwana uyo anoimba mwana uyoimba kuti ndamukwanisa kana iwowo ana chaaaa rakajeka kuburikidza nemimanzi iyoyi asi hazvichagona kunge zvichiitika nekuti vana vakungoti hazvino hazvinobatsira izvi kana nechimwe chetewo hatiisina kwata kuwana mari siyataimbowana kare pairesi isati yaveko
aiwa mumbobatsa makadaro asi patinodzoka tinoda kuzokubvunzai kuti ivo vechidiki tinoona vechidiki vakawanda vari kupinda mudzimbo dzakasiyana mazhanre ezim dancewall nezvimwewo muri kubatana navo here panyaya iyo yecyclone idai asi batai henyu ipapo timboenda kunasisisa tozodzoka kwamuri
right on the line we have Reverend Angliston Sivanda of the Church and Civic Society Joint Forum and Shalom. He's in Chimanimani. We welcome you to the show.
Thank you very much. Good evening, listeners.
Yes, we have received concerns from our listeners who believe that or who have heard that some food aid or other types of aid is being diverted or not given to the beneficiaries. What can you say about that? What have you seen today in Chimanimani in Chipping?
The situation on the ground is a big diocese, but to be honest, in terms of the formal donations, what we are seeing is that it is organized. The chairpersons of the Civil Protection Unit, the district administrators are in control of the process, and they have set up thematic committees. There is a thematic committee on wash, water and sanitation and hygiene that is chaired by UNICEF. There is a thematic committee on food aid that is chaired by World Food Programme. There is a thematic committee on gender that is chaired by Musasa Project, and so on and so on. If ever there is any donation that is to be made, one first has to go to the provincial office in Mutare and you get cleared, and then you can then take your aid to the district where it is then distributed. I cannot deny, confirm nor deny that these allegations are either true or false, but from the facts on the ground, what we saw yesterday and today is that some of that information might not be true. Perhaps it happened in the past. Yesterday we went to Chipinge. My team went to Chipinge, and they were with Machoso and the Red Cross, they were distributing food. There was nothing that was being distributed on partisan lines. There was no political party regalia. Every victim was being treated as a victim of Cyclone Idai. However, some you always find some irregularities where some people that were not affected will always pretend to be victims. That one is very difficult to deal with in such a complex situation. It is complex because it's very difficult for now to, at the moment, to identify who is a genuine victim and who is not, considering that some people are still missing their relatives. Some people are still trying to find their loved ones and to come to terms with the issue. And above all, there is so much trauma. So it's difficult. But what we have seen is that we can confidently say some of that information is being kept by people that have not been on the ground or people that have political motives. But the reality on the ground is different.
Okay. And we understand your organization has now been drafted into one of the committees. What exactly will you be doing?
We basically have two... We have been drafted into the monitoring and evaluation subcommittee, and that committee will be the one that is responsible for monitoring. We have people that have been mobilizing resources via social media, via various forms of media, on behalf of the people of Chimanimani. So we want to, as a monitoring and evaluation team, want to make sure that that aid that people are mobilizing gets to the beneficiaries and benefits the people of Chimanimani, so that we avoid the situation where some people would raise funds on behalf of the people of Chimanimani, and then those funds get diverted. We saw a stampede of NGOs in Rwanda, for example, 25 years ago, and the stampede of NGOs into a disaster area always creates, compounds the situation and makes the situation worse. So we're trying to avoid that kind of a scenario where there's a stampede for everything and there's no accountability. So the reason why we are in this subcommittee is to ensure that there is accountability and that what is raised or mobilized for the people of Chimanimani benefits the people of Chimanimani and is not diverted. And then on the other side, the churches that are working with us will also be doing psychosocial support. There is so much trauma. There is so much trauma. People are still traumatized. People are still living in fear to the extent that when there is rumors or forecasts of rain that is coming, we are told that people actually leave their homes and go and sleep in church because of trauma and fear. So we also be doing psychosocial support, trauma healing and counseling to some of the victims, some who have lost their loved ones. The situation is very dire. And churches, we have churches that are organizing activities around that.
Yes, and briefly, what criteria was used to select your organization into one of these committees?
There is absolutely no criteria. You go there and you present your profile to the coordinating team, which is headed by the digital administrator, and based on your profile, you are then put into one of the committees. If you would come today and say, I'll be distributing sanitary material for women, you would definitely be put under that cluster that is responsible for doing that. The environment is open for everyone who wants to participate, but what is being encouraged is that everyone must sign up and be registered so that there is accountability.
Yes, please do stay on the line. We'll come back to you. Marvelous.
Hello, Tulukunzwa Panem Tereri. Hello.
Hello, Makadis is Marvel.
Tiriwadi Makadigo.
Tirinani Bebe.
Ehe, Taura and you starting in a Kwamuri Motuzo, Fungwazenu, Tosotimnea, Mazri, Koku, Kwakaro, and Dutum Pengo, a recyclone die.
Yes, sana mune mefali sindongwe chikowero. Dinobva kwamutambara kunedziwa kunova one of the areas dzakarohwa necyclone Idai. Yes, and muri so bigger family yangu yese iri kwamutambara but ndine mwana watete vangu I did that much money man as well.
Sakavari muti.
I get to save I go escape. Burai tuya, but mbaya se yaka kuku wa yaka paradwa. Nimbura iyo iye mwa na wata kwanza kwenye wakienda pata kuri. So it is a really traumatizing issue, especially for Muriang.
Tinava Alex Macheso vari panapa vanga vari kunzvimbo iyo yamino kana muri kupane chamungadawo kutaura navo.
Yeah, inini ndinotenda zvikuru nebasiri kungoti inzwa baba zvavari kubata ikoko. But muarea yedu takanyanya izvozvi inyaya yekuti matelesi ese akakukurwa kana dzakanga dzichidona. Zvekuti vanhu sandinotaura navo vari kuti vanenge vachienda kusango kunozvibatsira and vakwanisiye yekuti kunogona kuita outbreak yecholera so vane desperate need yematoilet over and above vakawirwa nedzimba so munharaunda yekwandinobva iyeyi chikumbiriso chavo zvakanyanya kuti dai nyaya yematoilet nevasina pekugara avo vakwanisawo kuwana pekuti at least zvinonga vabatsire kuti vawane parisefu.
Aiwa, tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka. Star, that's one of the callers. She's actually calling from here in the United States, but she says she has her relatives out in Mutambara. But she's saying the biggest fear that they have is that there is going to be an outbreak of cholera because she says most of the public toilets where the people used to use were actually swept away and people are now using the bush. So her wish is that some of the aid is used to rebuild toilets.
Yes, I can almost imagine. Izambuzi sezithethwe ngamanzi ukuthi abantu bengasebenzisani so kule ngcekeza lapho abantu sebesesabela ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Sesibuya kuwe njalo umfundisi Sibanda, ungasitshela ke ngolimi lesintu ukuthi kuyini okubonileyo eChimanimani, abantu lokhu behlulukelwe yini, sebeyitholile imizimba yabantu abashonayo?
Okokuqala, i-situation yeChimanimani kade sikhuluma thina nabafundisi saxoxa savota sabona ikakhulu engangu lapho esifike khona. Yebo, kwezinye indawo komtambala njengokutsho komlaleli oqeda ukutshaya ucingo kudilika ama-toilet kwezinye indawo kwadilika izindlu esidinga abantu badilikele izindlu, kodwa ekutshaye khona kakhulu engangu ndasendaweni okuthiwa kusekopa erifithu langale kunzima kakhulu. Abantu bahlulukele ngoba amanzi lawa ngokutsho kwabo bathi bona asomanzi ezulu elinayo ayesuka phezulu awisa izindlu. Amanzi kukhanya kwaduka kule nto bathi kule msindo wadubayo kumbe i-earthquake kumbe kuyini, amanzi akhuphuka phansi athwala amatshe amakhulu adiqika adiliza izindlu. So abantu lakhathesi bahlulukele, abasadingi izihlobo zabo, abanye sebezitholile, abanye lokhe abanye phezu kokulahlekelwa izihlobo basele bedilikele izindlu, abalandawo zokuhlala, bahlala ezikolo, abanye bahlala ematendeni, abanye bahlala emachurchi. Kulezi ndawo esike sahambahamba khona ematsheni khonapho okwakulezindlu khona seza kule mnuku lamaphunganyana labantu bebhizi belokhe begebha khonapho bathi bona badinga izihlobo zabo. Kubuhlungu kakhulu okusechimanimani ngale ekupha vele isigaba sonke nje i-settlement yonke i-community yonke yahamba lamanzi lapha ekupha. Indawo esekupha iphakathi kwesihlenge okuhlangana khona imifula emithathu uRufithu lowonde sengikhohlwe ibizo lomunye wesithathu. Indawo yakhona nje yasiyavele yahamba yonke akunalutholiseleyo. So i-situation esengapha inzima. Kanti ngivumelana layo lomlaleli ocacile ukuthi kusenkule mizamo eminingi kakhulu senje sibona. Siyabonga inhlanganiso zonke labantu bonke abaphakamileyo ukuzoncedisa. Sibona wonke umuntu khona lapha inhlanganiso ezeUN lamalocal wonke umuntu uzama ukuncedisa abanye bakhona abantu kade besilabo bebhizi bezama ukuncedisa ukuthi kufakwe izambuzi ukuze akunqabele imikhuhlane njengabo-cholera abanye labanye bebamba lapha lapha abangazama abangancedisa khona okuyinto etshengisa into enhle kakhulu etshengisa ukuthi njengamazimbabwe sonke siyanelisa ukuthi-ke sibambane sincedisane ngoba ingozi ehlele abantu bethi imanimani Chipinge ingozi enzima kakhulu engakade engangazisisekiyo futhi phela njengabafundisi besavumelane ukuthi le ayizisiseki kahle kahle nedabalaleli amanzi agelezayo izindlu zakhele endaweni ephezulu engango kodwa amanzi adubuka phezu kwentaba ageleze siza phansi so bekungena ndlela yokuthi ubaleke kwesithembu zaqansa intaba uyecathela izulu ngoba amazi avele asuka khona ngalo kumele ubalekele khona egelele size sifulene esehla lezindlu so yinto esishiya nje kunkulunkulu esithele sisimanga esaziwa ngunkulunkulu yedwa kodwa-ke besisakhuthaza ukuthi ama-geologist akakhangelisise ukuthi kahle kahle kwenzakalani underground kule indaba yeChimane indawo yabo Chimanimani Chipinge kungabe kukhona okwenzakalayo ngaphansi komhlabathi njengalokhu esikhetha kukubona kukhulunywa ukuthi kumazane engxenye ye-Afrika izaqhezela kasikwazi ukuthi kwenzakalani
ye okokugcina ungasitshela ukuthi njengoba the lina ayisoma makomiti kuphela lawane lifakwe evaluation and monitoring lifakwe njalo ukuthi lixoxise abantu liba abahluphekileyo engqondweni yikuyini elizakwenza ngunika umzuzo owodwa
esekulungisile kuqala yokuthi abafundisi labo abakhona apha labo futhi ba-traumatize sesiqoqe abafundisi abema-churches imanikaland ukuthi babuye lapha bazoxhasa abafundisi laba bakugrawund ngoba laba bafundisi basebenze nzima bengcwaba abantu ngathuthu besenzani begcina abantu abantu befele ezinkonzweni zabo labo vele badinga ukusizwa labo njengoba labo ngabantu so sesithe kokuqala sikuqoqwa ukuthi kube nomthandazo owuzila lokulila i-commemoration yalaba abantu abachathileyo lalaba abashonileyo ngemva kwalokho sesizaba lama-psychosocial support ama-clinics awe-trauma healing ukuze abakha ama-counselors labafundisi bancedise abantu ukuthi bafike lokho kuthiwa yokuba le-closure
Hey, I spoke to the Sizaniga Mnumzana Macheso Itu, but he was just outlining how the churches would work there and the yes. services they will carry out.
Very, very interesting there. Thank you very much. Vamacheso, mwishipinde inyumu kupezi sira ndozo oti ndofunga yeshune shumaneta maakuda kunorara asiva mwazi shinji. Vangangoti mboti tenu reo mbija na kamu karguyoko kungoti vanavachi tipeze edu program yedu wachize otishuwa ndi baba ashiro varu imbivari hapa. Hello.
Varu chaura.
Ehe.
Ligozo yu kupa mbira ziru da oti nikupa. Kutenda uyele kuti vazwachiziwa palimire kuti ku Red Cross isangano rakamirira richive nechekuita nezvematongerwo enyika richive nechekuita nezvemapato enyika zviitika isusu tinoshanda seRed Cross takamira takadaro kushandidzana nehurumende yenyika yatiri riita samo nyika dzinosvika dziku 188 country worldwide kwairi inotoshandidzanawo nehurumende yemunyika mairi isusu pamamiriro yedu hatilei nechekuita neraundo zvepolitics hatipanenge tiri ikoko seRed Cross isusu patinenge tiri kurumira kuzenge tichibatsira vaingirwa nematambudziko pangava pahondo patinenge tiri tine flag yedu isusu Red Cross tinenge tiri tichibatsira nekurapa vanenge vakuwa kanyange paita hondo patinenge tiine flag yedu hatii apa tiri zvinenge pachidi pachikwadziwa vanhu vaka ungoda kuti ndingoti isusu nebasa redu ndikupa kutenda sikuru saRed Cross nebatsiro vatiri kupuwa tichipfuudza kune vari
Aiwa nguva yedu ndiyo yadyikanana taida kuti mutiimbire babasharo asi nguva dzedu dzadyikanana apo tanga tiri kunzwa kubva kune muimbi Alec Machesu akabatana iyo nesangano reRed Cross Star.
Yes, and thank you, Reverend Angleton Sibanda, with so much information, very information laden, for updating us on what is happening in Chimanimani. Oliver Lelisayo, Musitandegil.
And I'm Marvelous Klanganyahuye. Good night. Let's meet again.